vagarine vavine vemindami diki ava vanoti dambudziko rekushaya mafuro ratekeshera munyika vachiti kumwe kushayikwa kwemafuro uku kuri kukonzerwa nemitemo yavanoti iri kuita kuti vabviswe munzvimbo dzavagara vari dzakatambanuka vachinoiswa panzvimbo diki asi kumwe kushayikwa kwemafuro anokwana kunonzi kuri kukonzerwa nekuwanda kwezvipfuwo munzvimbo duku pamwe nekuparadzwa kwemasango nekuda kwekukura kwemisha pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu remasanaland west akagariswa patsva muna 2000 achibva kwazvimba vapanashe karombe vanoti nzvimbo yavakagariswa patsva inova mahekitea matanhatu pamusha wega wega haibvumidze kuita mombe dzinodarika makumi maviri sezvo dzisingazokwanisa kuguta mafuro panzvimbo yemahekitea maviri inove inofanirwa kuita yemafuro izvi zvinotsinhirwa nemumwe murimi vakainosibuka vanorima kuchivhu mudunhu remasonarend east ava vanoti uswa hwave hushoma zvokuti mombe dzavo hazvichagute semakare kare
mazuva ano uswa hwemombe hwave hushoma zvichienzaniswa nenguva yakudhara munhu hazvichaguta izvezvi
vamwe vagari vanoti vari kubviswawo nehurumende munzvimbo dzavagere ichipa makambani anochengeta mombe dzemukaka misha inodarika zviuru zviviri nemazana maviri ine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 kuchironga kuchiredzi dzinonzi dzainge dzakatarisana nekuda kubviswa mumisha yadzo pachishandiswa mutemo westatutary instrument 50 wa2021 kuti nzvimbo iyi ipiwe kambani yemukaka yedane dairy kuti irime huswa hwemombe dzemukaka kambani iyi inonzi yakazoita urongwa hwekuti vagari ava vachirima ivo sora remombe iri vachipihwa zvikwanisiro asi vamwe vagari vakaita savajeremaya hwiramiti rekwakare kuchiredzi vachiri kutyira kuti vanogona kungobviswa
kubvisa vanhu vagara ikoko pavafunga kuti ndokwava nemaringa emadziteko avo zvinhu zvakaomarara zvikuru
mutauri weema mudunhu remasonarend west vamunyaradzi nhariswa vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo
tinonzwa kushushikana kurwadziwa tichiona masango achitsva achiparara nemoto mupengo saka isu tinokurudzira varimi kuti vapote vachinweta huswa vachiita maprojects akasiyana siyana anosanganisirawo kugadzira mahoybales ayo anogona kuzodyiwa nemombe
vamwe varimi vanonzi vave kutenga chikafu chemombe chiri kugadzirwa nechikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura mukuru papurazi reCAT panogadzirwa chikafu chemombe vaItai Zengeni vanoti chikafu chavanogadzira chakanakira kuti chinenge chiine mushonga unouraya makonye emudumbu uye hachidhure
zvokuredu tinofanira kupidha mombe 10 for 4-5 weeks mombe 10 zvichinanzva idzo 1-2 hours makuseni 1-2 hours manyera
mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo obhejiri vanoti chirongwa chehurumende chekudzorera matanga evagari nevarimi chiri kusangana nematambudziko emafuro ave kuita mashoma chikafu chemombe chekucat chinoita madhore ekuamerica 14 chinorema makirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi sangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization rinoti nyama yenguruve ndiyo inonyanyodyiwa pasi rose ichisvika zvikamu 36 kubva muzana kana kuti 36% ichiteverwa neyehuku madhadha nematoki nehanga neshiri zvichiita 33% kuchiitawo nyama yemombe ichidyiwa nezvikamu 24 kubva muzana kana kuti 24% zvikamu 5 kubva muzana kana kuti 5% iri nyama yembudzi nemakwai zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% zvenyama inodyiwa pasi rose zvinonzi ndeyemombe zvikamu 30 kana kuti 30% ndeyembudzi nemakwai Zvakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.